Ini ndini Mike Hove ndichiti hei no imi soro yewe na uza nasi, muvuro zvita 2016. Kushaikwa kwemari munyika koita kuti vanhu vapinde mukisimusi vasina mufaro. Zimbabwe Exiles Forum yokurudzira kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa. Vezvematongerwo enyika vokurudzirwa kusashandisa mashoko anokurudzira kuvengana kwemarudzi. Mufashamu ovhiringa misha yakawanda muBulawayo. Muchironga chedu chevechidiki cheThe Youth Connection tiri kutarisa nyaya dzenhumbu dziri kuitwa nevechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 9:09 AM ne4930 kHz pashortwave. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona nekudzvinya pakanzi like.